A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 7th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the work done by Zimbabwean women of faith. What are your views on the issue?
And join our discussion. You can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 154.55 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemazimai musakanganwe.
Olwesine elobo mama lingakhohlwa ukuthi yilo ilanga lohlelo lwenu. We are also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voaindebele.com. Lobanjalo ku www.voashona.com.
And don't forget that we are now live streaming. So hopefully you have actually liked our Facebook pages. But if you haven't, please rush to our Facebook pages, which are VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, so you can join in the conversation right now. Welcome if you're just joining us. Today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the work that Zimbabwean women of faith are doing. What are your views on the issue, PJ?
But before we can go into that discussion, Marvelous, however, we will be taking a look at some demonstrations that happened in Harare today, where some women actually joined hands with the Zimbabwe Banks and Allied Workers Union, ZIBAU, to protest against the firing of a female bank worker from Stanbic Bank.
Yes, the protest was also joined by some lawmakers, we understand, who said they were in solidarity with some of the demonstrators who were unhappy at the firing of Mrs. Verity Mutsamirwa, the head of the Workers' Committee at Stanbic Bank. Let's take a look at what happened today. PJ, those were part of the demonstrators at today's event. Meanwhile, you and I actually went to a very interesting conference earlier on, which ended on Sunday. We got the opportunity to attend and cover the Christian Fellowship International Conference, which ended Sunday in New Jersey.
And the theme of the conference was restoration. A season of restoration.
Yes.
The conference brought together Zimbabweans from different denominations and also had business people selling their wares, as well as the Zimbabwean embassy helping participants process their legal documents. Popular over there were Zimbabwean groceries like Maputi, Mazowe, Seravita.
Mm-hmm.
There was also life insurance stand and African clothing stands.
In fact, PJ, you're actually wearing
one of the designs
from the conference. So PJ had the opportunity to actually meet one of the designers we all had. And this is one of the creations from Zimbabwe. But before we go
Zoliwe
over there.
Zulu, we hope to get an on the program today.
Yes, but before we let her join us, let's take a look and listen at what the Christian Fellowship had to say. I had a conversation with Pastor Hazel James and her husband, who's also called James, by the way, speaking about the conference. So let's take a listen.
I'm going to do it to Pastor James. James, my wife, Muzibai Wangu, the president of CFI. This is a spiritual leadership. It's different from secular leadership. I support my prayers, my advice here and there, but no one has any wounds or me. What's my position in relation to some issues that I think we're just angana nazo. Saka, I've ndinofana kutova tsigira. Nokuda kuti kukundikana kwa kukundikana kwangu. Saka, there's no way I can let it down. So, ndoma mira zvakaita kuti I work with her in terms of prayers and encouragement too.
Ti isusu musangano wafamba zvakanaka. Chandinoda kunyanya kutenda Mwari ndechekuti taive nemadzimai nemadzibaba vakanga vachititsigira muminamato, vakanga vasingarare hope masikati nemanheru, vachiita maprayers through my prayer lines, my fasting and praying. Naivo baba vachibatsirawo muminamato iyoyo, vachizvinyimawo nekushumirawo kuti Mwari vazvirakidze panzvimbo. Tinotenda.
Baba muchivharisa henyu hurukuro yedu kuti kune vamwe vana baba nyanya imo muno mudiaspora vari kuona zvatiri kutaura izvi, mungavapo izwi ripi rekuvashingisa?
Izwi randingangopa ana baba vari mudiaspora ndeyokuti zvakaoma kurarama munyika yekunze kana usingazive Mwari, nokuti tinoona kuti vazhinji vanouya kunoku vanobatwa nemhepo dzenyika ino. Kuno kunoitika zvakawanda. Zvinosanganisira abuses emadrugs, alcohol, nongoda upenyu hongonakidzwa nakidzwa, pedzira kwazvo kukangamwa mhuri dzavo kumba, kana vana vakasiya, kana vabereki, kana kuti chii. Saka kurudziro yandinongoita ndeyekuti Mwari ndiye anotichengetedza.
PJ Tanzwapo, we heard there from Pastor Hazel James and her husband James, also at the CFI conference, just talking about the kind of support that he gives his wife, who happens to be the president of a CFI.
Yes, and although politics were not part of the conference, some members of the United African National Council, or UANC, which was formerly led by the late Bishop Abel Mzurewa, urged Christians not to shy away from politics. And let's take a listen at what some members of the UANC had to say.
We feel humbled to be standing here in front of you, and we represent the United African National Council, UANC. UANC is not a new party. It is one of the premier political parties of Zimbabwe, going back as far as 1970s.
That's the main thing Chatil Kuchanga and Katine Zimbabwe. Restoration yenika yokwep. For how long shall we wait? For how long shall we just sit and be stand by it? And just be complacent to attend? Titi wataura kuti. Amenai. Tari say kunane emaya. Tiri kufamba nesoko ramai. Mukati nekutaura zvinoda kuitwa muZimbabwe. Kuna Nehemiah akasumudzwa mukati meBabylon. Munyika yakaisirire kwavo. Just like you are. Uri munyika isirire kwavo. Akachemera masvingo eJerusalem. Mwana weZimbabwe, what are you doing about the restoration yenyika yekwavo?
Amen.
As old as I am, nichafira muno, nichipuwa, pejeni emuno, nisinga gone, kusichengeta. Zvinokufadza here kutipinda muhomu?
PJ, some touching words there from some members of the UANC who were actually part of the people that attended the CFI conference in New Jersey. Over to you, PJ.
Very emotional indeed. Yeah, sizwe lapho ke abebandla le UANC abakade besemhlanganweni we Christian Fellowship International CFI obusenzelwa eNew Jersey, New York, emngceleni lase New York. Yikho ke esiphetheyo lamhlanje. Kwabasanda kusixhuma singumsakazo we Studio 7. Sikuhlelo asihluzeni bomama. Lapho esihluza khona indaba eziphathelane lapho mama izingaba zizangikhathaze, izandihluphe ukuphumelela kwabo endabeni ezijiyeneyo ezenhlala kahle kaZulu ezokuphila nsuku zonke kukaZulu. Ikho ke siphethe umhlangano nalo esibe lethuba lokuthi siwungene lathi sobabili mina lo Mavelas ngempela sonto edluleyo kusukisela ngolesihlanu waphela ngesonto umhlangano we-CFI lapho ke kade kulendinga imba ethi Season of Restoration. Ikho ke lathi siuthethe sathi yi-season lay eye-restoration kwabaningi eseZimbabwe njengoba sikhangelane lokhetho oluzayo lomnyaka ozayo oluka 2018 lapho ke ukhethwa khona abameli bedalele parliamente kanye lomongameli. Kwenziwani ke emalungiseleleni alolukhetho? Kwenzakala izinto eziningi. Imihlangano yona le eyokukhulekela ilizwe lethu kwaba lesikhathi sokuthi kwaba lokukhulekela ilizwe nje jikelele, ukukhulekela inkokheli yethu. Kodwa ke abanye babuza bapha imibuzo ethi kanti vele ukukhuleka khona nxa kuyikuthi ukukhuleka kungenziwa lutho, abesifazane bengasukumi ukuthi bazimele endabeni ezehlukeneyo kuyanceda na? Izo ezinye zezindaba ekade lokhu ezikhulunywa ngazo ukuthi hathi singameleli umkhuleko kuphela, kodwa ke lathi asisukumeni abesifazane sizenzele sibe izinkokheli, lathi kwezombusazwe sibe izinkokheli, lathi kwezamabhizimusi sibe izinkokheli zalathi ekukhokheleni amankampani ehlukeneyo enhlanganisweni ezehlukeneyo. Siboneke yona le inhlanganiso ye-CFI ikhokhelwa ngowesifazane unkosikazi igama lakhe la kuqala selikhohliwe kodwa unkosikazi uPastor Hazel James nguye okhokhela i-CFI. Zinhlanganiso zonke zona lezo ezikhokhelwa ngabesifazane. Njalo khona ngale ngase-conference mboneke abesifazane abaqinileyo sibili kwezokukhuleka abakhokhela labo ama-ministries abayihlukeneyo. Kade kulo Women of Dominion okuthiwa ngupastor Marvelous Ndlovu, kube lo pastor Jeranyama, uLetina Jeranyama la ikade khona ngale, kube kulo pastor lwana wakomagabe. Kube lo pastor Fortunate Wove Cooper. Kade bekhona sibili abasifazana abaqinileyo kwezokukhuleka, kodwa ke abantu abaningi bakhuthaza ukuthi bengapheleli kwezokukhuleka kuphela, kodwa ke basukume abazikhulumele bamele abesifazane abehlukeneyo ikakhulu abasenkonzweni, ngoba yibo abavame ukuncindezelwa kuthathwa ezinye izigaba zeBhayibheli ukubancindezela. Wathi ke sizwe ingxoxo engibele thuba lokuxoxa laye omunye wesifazane odabuka kwele South Africa, yena ke unkosikazi uMamthethwa uthene uNyambosi. Ngikhulumela laye sithi yena nana ubone uqhakathekile ukuthi abuye emhlanganweni lo ukuzohlanganela labanye. Sihlangana lapha eNew York, New Jersey, emngceleni weNew Jersey leNew York, lapho ke okwenzelwa khona umhlangano omkhulu owenhlanganiso kumbe umanyano wabezizalwane zaseZimbabwe laseSouth Africa lakwamanye amazwe, Christian Fellowship International kumbe CFI. Lo mhlangano uqalise izolo ngolesihlanu kuphela kusasa, njalo nge-Labor Day yalapha ngaseMelika. Ngibe lethuba ke elihle lokuhlangana lo nkosikazi oyena ke ovele eSouth Africa elanda umhlangano lo. Igama ngubani mama?
Igama lami nguNonhlanhla Mthethwa.
Udabuka kuphi mama?
Ngikhamuka KwaZulu Natal endaweni okuthiwa kuKwaMhlabi yalingana kumasipala wasemkhanyakude endaweni okuthiwa kuseManguze.
Ufundeni emhlanganweni lo njalo uze njani sibili uzwe ngobani
kulomhlangano ngithole ku Facebook ukuthi kunomhlangano onjena owamakhosikazi ngase ngiqhumana nabantu basemelika ukuthi uma ngifisa ukuzalana kulomhlangano ngenze njani base bayangichazela ngenza njengoba bebeshilo ngaze ngayofuna ivisa ngayithola ngase ngifika ke la emelika kulomhlangano izolo
ufundeni ukuchazileyo sibili akulomhlangano
kulomhlangano engikufundile okubalekile ngifunde ukuthi singamakhosikazi simelwe ukuthi sihlanganyele emkhulekweni singahlanganyeli ngenxa ukuthi mina ngiyibandla elithize noma elithize kodwa sihlangane ngenxa ukuthi sihlangane ngoNkulunkulu kuphela ukuze sikhulekele abantwana bethu sikhulekele abayeni bethu sikhulekele izwe qobolwalo ngoba ngaphandle kukamama izwe lingebe lutho ngoba umama uyakwazi ukuthi akhulisa umntwana engaphakathi noma esengaphandle yingakho sibaluleke ngalendlela
ubusiseke okungakanani njalo umfundiso bani oyitholileyo ikakhulu ekondleni abantwana
ngibusiseke ngendlela emangalisayo kulenhlangano mayelana nasebantwaneni ngifunde ukuthi simelwe ukufundisa abantwana bethu ukuthi bangobani baqhamuka kuphi bangalahli futhi amasiko ngoba namhlanje siphila esikhathini la khona abantwana bethu babona izinto thine besingaziboni ngoba kunalokho okuthiwa lokho okungamaselula kunezinto eziningi ezenzeka phakathi kwamaselula kodwa noma ngabe kunjalo thina singomama simele ukuqina emkhulekweni sifundise abantwana bethu usiko lwabo
Nkuthazo bani ongayichiyela kulabo abangezanga kumhlangano walonyaka.
Kulabo abangafikanga kulonyaka ngiyafisa ukuthi baqalele kusemanje benza amalungiselelo ukuze into yokuqala bazothola amandla omkhuleko. Ngithola isimangaliso mina ukuthi amakhosikazi ewodwa ayakwazi ukukhuleka izinto zenzeke. Okwesibili amakhosikazi akwazi ukufundisa abantwana ngisho umntwana omfana ngisho umntwana wentombazana ngoba uma ufundisa
ngonkosikazi nohlanhla mthethwa kade ngikhuluma laye odabuka ngase South Africa kade ikhuluma kakuhle sibili wathi ngithi ngifake njalo okuyi short video Marvelous engikhulume labo abesifazane abangu-2 uzoliwe kanye lo Alice
PJ Alice. Maybe let's take our guest then we do the video because Zoliwe is also on the line so let's include our guest then we come to the video you can reintroduce it hello my banda
hello how are you
I'm okay how are you welcome to the program
Thank you.
My banda, tell us a little bit about your ministry. We understand that you are organizing something very soon. Where are you based and what is your ministry about?
I'm based in Dallas, Texas.
Mm-hmm.
And my ministry involves children. It's an orphanage ministry.
Mm-hmm.
So I adopt children and I take care of them while they are going to school until they graduate. Some of them as far as university. I have children that are in the university at the current moment.
Mm-hmm.
So next week we were privileged to host Bishop Benjamin Dube. Next mm-hmm. week on Saturday, he's going to be coming to Dallas.
Mm-hmm.
He's going to be coming to Dallas, Texas with his team to do a I don't usually call my programs a concert because mm-hmm. I'm a worshiper. So I call them worship musical events. So that's what he's coming for. Because the reason why we invited him, he's very difficult to find, you know, to book. Mm-hmm. But God opened that door. The reason why we called him is because we have been doing things at a small scale, you know. Mm-hmm. And we've been settling for less and just saying, oh, okay, you know, whatever the Lord has done. No. So we decided let's call a worshiper that is known all over.
Mm-hmm.
That way when he comes, crowds can come and awareness can spread like wildfire.
Mm-hmm.
And what's breaking my heart right now is the fact that the area that God called me into is Epworth, Zimbabwe.
Mm.
And I just listened to a short video where a child of 9 years old is being abused. I call it abuse, even if, you know, they are saying sexual, what is it, prostitution. Mm-hmm. I have a 9-year-old daughter.
Mm.
She doesn't even have breasts. How can a grown man
mm-hmm.
sleep with a child of that age? So those things are breaking my heart. And it's not by coincidence that God called me for Epworth.
Mm. And my Banda, if you can hold on, please. We're going to come back to you. But I don't know, your line is not very clear. I'm not sure whether we have you on loudspeaker or something.
Okay, let me see.
Yeah, so if you can fix it. But I'm going to go back to PJ because we have a guest that's going to be leaving us at 2:30. So she'll take that guest and then we'll come back to you. Please hold on, PJ.
Yeah. Siyakwamukela Nkosikazi Zoliwe.
Salibonani linjani?
Mm. Aren't you asibona isigqoko sakho?
Ngibona andisingabisihle kangaka.
So kumele umbhadale wena, hashi kubhadala wena.
Hayi sho kakhulu kazi. Hayi into engashayisana lazo.
Hayi kukahle, ungasipha ngamafitshane ukuthi wena ubonene. Kuyini sibisibili okutholileyo. Ophakulelweyo emhlanganweni we-CFI obukhona ngempela sonto.
Umhlangano we-CFI uqonda ukungivula amehlo lengqondo. Unifundise ukuthi umuntu ngivele eZimbabwe and ngibuye ngapha. So ukuthi ngikhaya izinto bezingahambi kuhle, izimali zingahlangani, but nganginelisa ukuthi ngezindlela ngicine ngisefikile lapha and futhi besifunda nge-restoration ngakhona sokusithi qhuye khandi ukuthi ya yiso isikhathi se-restoration bese engifike kiso ngayishayisana laso ku-conference njalo yisesimemetheka phakathi kwami nje sikhuluma nje so
wenza msebenzi bhizimusi bani akadulibukisa lawe e-CFI
ngiyenza ibhizimusi lokuthengisa izigqoko ezivela kithi eZimbabwe ezinhle njengasona leso sigqokileyo. So yizigqoko, yiziketi, amatops, then amaphehlo, amaphini, izinto ezinjalo nje ezitholakala kakhulu ngikhaya, kodwa nxa sesifika lapha singabi lakho ukuzithola.
PJ regai timbophinda patinzwe sisizoliwe inini pandakakuona ndakasoti musikana ende wechidiki muchiri kuziva here. Pane zvamakataura zvakandibata kuti sei imi muri kurarama imo muno mudiaspora muvanhu vakawanda vanenge vachitaura nyaya dzekuti aiwa pressure, depression ichi asi imi maingoti ndogara nichisekerera sei muri kudaro?
Kune vakawanda vakafanana neni vakasiya vana, ini ndakasiya hangu vana vatatu. Kune vamwe vakasiya maspouses avo, kusiya vana, kusiya mabasa, kusiya zvinhu zvese, but ini ndakazvidzwa kuti pandakauya pano ndakauya kuzoshandira vana vangu namai vangu, saka pazvakadaro ndofanira kuti futi ndishande. A healthy mind is a happy mind. Saka for me to be able to fulfill my obligations angu ekumba ndofanira kugara ndakasimba, and kuti ndisimbe ndinoseka veduwe. Haakuseka ndinoseka. I take life as it comes, and I always commit to God. Whatever I do, I commit to him. I think ndo zvinondibetsera kuti mazuva afambe.
Aiwa, nokuti takaona kuti muri kuita zvekusona nezvimwe, asi zvii zvamungati makabata pamusangano iwoyu weCFI?
Pabatano reCFI munoziva kuti pakaita chinhu chakandishamisa. Nanhasi chiri kundishamisa. Pandakasvika kuconference ndaive nehembe dzangu, I think dzaisvika kuma50. Dzaisvika kuma50 hembe idzi. Ndikapinda kuconference tikashumirwa inzwi, tikaterera. And then chakandibata-bata serekumbete nyaya ye-tithing and giving to God what was due. Tikanzi nemuparidzi ingoedza Mwari. Ukangomuedza Mwari zvaunenge wakumbira zvinoitika. Ipapo ndikakuzai kuti pandakapinda kusemo ndandatengesa dhirezi 1 ndofunga. And then ndikatitha izvozvo zvokuti areka ndiite ndione. Ndakaona mashamisiro aMwari. But after that sermon, after tithing yangu, I am telling you the honest truth. Hembe dzangu dzakaita kufamba. kutotengwa kunge amenu
mafetku
aiwa tinotenda noti pane vazhinji ava vari pa live feed yedu vari kutokukandira ima hearts ai once sisi Zoliwe vari kutaura zvinofadza nyaya iyoyi yekubvisa chegumi saka imi zvimwe zvamungakurudzirawo vamwe vari mudiaspora mataura kuti makasiya vana kumusha zvamuri kuita kuti zuva nezuva riwanikwe richifamba semudzimai anonamata
semudzimai anonamata zveusimbe hazvishandi and kugara uchingoti ndichaitirwa nemumwe munhu hazviiti zvoda kuti isusu sevanhukadzi wosimuka wotsvaga maopportunities ndakaona kuti pane opportunity yokuti vanhu hembe dzokumba hadzipo saka ndopandakaona market ipapo ndopandakatopindira ipapo saka I'm saying ane market kwaanayo paunoona kuti apa ndingapinde pane need ndopanotifambira ndopandakafambirwa nehembe nokuruka ndakatowana maclients ndinoita zvokurukawo musoro futi ndakatowana futi maclients akawanda so I'm saying tisagarire maoko tisagarire pfungwa kana uri pano talinda mari kwaunoona kwaunoiwana imhanyise uzoita mari
aiwa tinokutenda wombobata wakadaro
zolesihamba
regai tidzokere I think yezvino zvipije ndasa ndatombointroducea neshona regai timbodzokere ikoko batai makadaro muzvare pari zvino tiri kuchingamidza vese vari pachirongwa chedu tichikuudzai kuti nhasi tiri kumbokurukurawo nezvatiri kuona zviri kuitika munharaunda dzatiri kugara semadzimai nyanya panyaya dzemadzimai vanoita zvechitendero kuti vari kubatsira here mumacommunities atakagara ini napj takaita rombo rakanaka takakwanisa isu kuwanikwa tichienda kune mumwe musangano mukuru imo muno muamerica waiitwa kunew jersey wesangano rinonzi iro Christian Fellowship International CFI unoitwa gore rega rega saka muzvare vamanzwa tichitaura navavo muzvare Zulu mumwe weavo vanga vari paconference iyi asi ndandatini hatina kubvira takuchingamidzai uyezve mungangoti konhasi muri kutaura nezvei uyezve tichitanga chirongwa tatataura isu zvataona zvichiitika muHarare nhasi umo taona madzimai vachiratidzira vachiti ivo vanga vasiri kufara nekudzingwa kwakaita mumwe mudzimai anotungamira workers committee Stanbic Bank saka ndo zvatiri kukurukura nazvo nhasi ndiri kuona vamwe vari kuti network problem handizivi hangu kuti inetwork yekupi asi regai timboenda pane imwe vhidhiyo yatakatora ikoko kuconference tichikurukurawo nevamwe tinzwe kuti vakafamba sei kuCFI ikoko
tiri kuona apa amwene vari kuti ivo vari kutengera muro rapoto munoitwani
noitwa maigutu mbuya gutu ava ndi maigutu
saka chii chakuitai timufunge kuti mutengerewo muro rapoto
zvanzi mama ndoti hati unodeiko murora ndikutengere tisati tabuda pamusika wedu wekumusha zvikanzi ndoda kapoto ako saka ndikatenga ndikutengere ndimupe mapiwa
saka unonzwa sei murora
unobikira sadza
muri kuzimbabwe here munobva ku saka sadza saka mbuya kuti mungati zvii zvadzidzwa panapa seimine amwene nemurora kudai pamarelationship muno mudiaspora
ndadzidza kuti murora akasununguka kutaura zvaanoda kuti ndina mama saka anything that she wants anogona kungonditaurira kuti ndoda chakati sezvaita kuti ndoda foto iyo yeblack
aiwa apo manzwa zvimwe zvanga zviri kuitika ikoko kumusangano weCFI kwanga kune chitoro chinozikanwa nesara kuti Zim Tuck Shop vanga vari kutengesa poto, malemon cream, maputi, matowe ndakaona futi ipapo, masau, madora nezvimwe zvakadaro daro saka vanhu vazhinji vanga vari kufara asi zvatiri kuedza kutsanangura pandezvekuti kumisangano yakadai hakungoitwa zveshoko ramwari asi kuti kuvakiridza tiri kuona pamwene vari kutaura nemurora wavo vachitaura ivo kuti vakanga vamutengera mapfiwa ndozvimwe zvanga zviri kuitika ikoko kusangano ratakaenda kugungano reCF ai tombodzokera kuna asisi Zoliwe nekuti ndozoti mati by 1:30 munenge makuenda kuti timboti dedede musati maenda munogona henyu kutaura naPJ nekuti inini pari zvino ndapedza nemi PJ
Thank you.
Okay, mwenezi warakanaka. Toto uso kudeza, yu motu ruko msoro.
Zichato uye nditi manya.
Alright, sita uraya yina PJ.
Kwini ke onga tu ukutolile sibili emsla nganweni long, zo ukuluma ngumni yelo.
Ye, mtole ukuthi gakulu umlimu singamfaka phambili ezintweni zonke esizenzayo. Izinto ziyamana zivuleke nje kuphela yinto kade ngiyazi kusukusela kudala nti kodwa ngendlela abantu bakamlima bakufake ngayo kimi kuntshintshele izinto eziningi kakhulukazi kutshintshe kubambabambe indawo eziningi empilweni yami
kuchazisele ukuthi kuhambe njani
kakhulukazi
chasisa ukuthi kuhambe njani sivi
okungaphandle kwezigqoko
hayi owezigqoko khona lokho ukhulume phela ngesishona abanye ngxenye abakuzwanga
ngithe ngxenye mhlawumbe nje baye sengamazimbabweni sonke siyezwa konke
kulabanye abangezwayo
oya hayi bezithi okwezigqoko ngithithi emhlanganweni khonapho sathi ngathi nisemhlanganweni kwabuya umfundisi wathumayela ngendaba yokunikela so mina khonapho ekuseni ngelanga lankhona ngangithengise ngangilesigqoko ngangilezi ngu-R50 ngesikhathi siya kwi-service ngangithengise sisodwa ngalalela-ke intshumayelo yathinyayelwayo khonapho umlimi kumalakhi esithi simlime nje ngamlinga izinto ziyakuvulekela uyakuvula amasango ezulu lami nganikela ngenhliziyo yami yonke sibili lami ngathandaza njengabanye kuthe isevisi iphela lezi izigqoko zaphomba ukuthi wa zahamba izigqoko kwangazathi ngamanga kwangazathi istori but ngitho into engayibonayo angabona amandla kamlimi kwi-conference enale
izimangasibili uthi wena njalo uyeluka
kakhulu ngiyeluka sibili ye
mkhuthazo bani ongayichiyela omama abaze labo lapha bekhala ngokuthi kabala msebenzi kwathini thini
engingabatshela khona omama lapha yikuthi singafika lapha singahlaleli izandla ukuthi nxa ukuthi ungabona ukuthi ulethuba lokuthi uyakwanisa ukwenza mina i-marketing ngiyakwanisa ukuzithengisa izinto ngomlomo sibili zigcine zihambile ngiyathengisa sibili ngiyabona lani ngathi angalibambabamba nathenga sibili and then lokweluka umsebenzi wezandla ngiyeluka ngaqasa veke ngiwumntwana but ngathi ngikhula ngagcina ngikhohlela khamthiwa kusemsebenzini usenzani but ngithe ngifika lapha ngabona ukuthi abantu abaningi abakithi abalukwa ngendlela ababelukwa ngayo ngikhaya so ngabona ukuthi lapho lapho futhi kulokunye kuyi-market ngayingena layo sibili iyangiphakamisa i-market yona leyokweluka amakhanda abantu so singabuya lapha nje singahlaleli izandla sikhangele lapha okungabe kukhona ithuba elingasinceda khona singene and sifake umlimo phambili uyaphutha
ye hayi mbongile kakhulu mazulu
hayi mbonge kakhulu dade wethu mbonge kakhulu
hayi singahamba uyethatha abantwana
ngiyabonga lisale
kulungile
bye-bye
bye-bye aiwa tiri kunzwa apo PJ chokwadi ari kutaura musikana wechidiki kuti hanzi kunyange uri mudiaspora haikona kugarira maoko zvinhu nyange zvakaoma sei kwete kugarira maoko asi ndiri kunzwa kuti tina honorable mupariwa gwanyanya regai timboenda kwavari hallo honorable
hallo
aiwa imimi ndima muri
hallo
tokuchingamidzai nemufaro tiri kunzwa kuti manga muri kuchiitiko chanhasi uko kwawanikwa ikowo vanhu vachiratidzira vasiri kufara nezvanga zviri kuitwa kuStandard Bank mombotipawo kuti zvii zvafamba sei ikoko
omwe ndinotenda vazvali asi ndinoda kutsingamidza vakateerera vose pachirongwa nguva ino kunyanyanyanya vanhukadzi hongu tanga tinayo kuratidzira kwatanga tichiita kwataenda paStandard Bank inzova iri pakona pa53 nasamura mashow muharare nhasi tiri zviga zvevashandi vakabatana vachibva kuzctu nevanobva muindastry imi munozviziva kuti ini ndinonzipori namupariro ndiri ap wekumufakosi but ipapo inini ndakazouya kuita member of parliament ndichibva kuzimbabwe congress of trade unions kwavanoti zctu ndichinge ndanga ndiri chairperson wemadzimai tichimirira kodzero dzemadzimai Saka izvozvo zvinhu zvinondibata kana ndangondo kuti pane nyaya dzevashandi kunyanya-nyanya vanhukazi. Zvinobva zvangondireuchidza kuti matambudziko atakanga tinawo nazvina haasati apera ari kungoenderera mberi. Nyaya iripo ndeyekuti kune musikana kana kuti mudzimai anonzi Verity. Verity akanga aripo ari mumiriri wevashandi kuStandard Bank kuWorkers Committee. Akazofamba chigaro akazowana akanga avice president kuZimbabwe inova union yemabhengi. Chigaro chikurusa chekuti akanga amunhu anomirira mukutaura nyaya dzemihoro, nyaya dzekodzero, achitofambawo nekubuda kuenda kunze nenyaya yebasa iroro rekutrade union. Akamiririra vashandi vevanhukadzi nevanhurume, asi kodzero dzemadzimai kunyanya-nyanya nekuti munonyatsoziva imi sevateereri kuti madzimai mazhinji ndo vanoshanda mumabhengi. Saka Verity waishanda basa ranga rakanaka, asi pamusoro peizvozvo management kana kuti vanotungamira bhengi vakanga vaakunyunyuta nazvo. Ndobva vamusvagira kuti regai timuchinje kwokushandira kubva muno muHarare kuti achienda kunze kweHarare. Apa murume waVerity aitorwara zvaitozivikanwa chero nani zvake. Ndobva ati kwete ini nekuti ndine mhuri yechipiri murume wangu ari kurwara. Kurwara kwaari kuita mishonga yacho inowanikwa bedzi muno muHarare, asi hazvina kunzwisa nemanagement. Ndobva vamutetaka kana uchingada wombogara kumba kusvika wazoita pfungwa yekuti unoda kuti uchinjwe chete. Havana kumira ipapo, vakabva vazomuchinja futi vaakutaura kumwe kusiri kwavakanga vambotanga vachimuendesa. Ndokubva nyaya iyoyo yaenda kumatare yekuti dzionekwe kuti nyaya dziri kuitwa idzi dzekurambidza nekumbunyikidza munhukadzi ane mhuri ane kodzero yekunge achimiririra vashandi. Koti yakati ngavamudzosere paanga ari kusiri kwavari kuda kuti vamuendese nekuti ane kodzero yekunge apa chichemo arambe ari muno muHarare. Hazvina kudaro saizvozvo, vakaramba vachimupa mari ari kumba. Apa vachimubunyikidza munobva kuti uchipiwa mari uri kumba basa uri kutoziva kuti kumbasa kwacho hakusisina kumira zvakanaka. Saka ndingangoti muchidimbu nyaya iripo ndeyekuti isusu seZimbabwe takatora social development goal number 5 inotaura zvegender equality. Gender equality totaura kuti 50-50 muna 2030 yakataurwa neAfrican Union, yakataurwa zvene Standard Protocol on Gender. Asi tikuona zvakare kuti Zimbabwe kana tichitombunyikidza nekubatira vanhukadzi tichitovasisa panguva yakaoma kuti kana dare rikatongwa kuti munhu ngaadzoserwe kubasa, izvi toramba zvinoreva kuti hatikwanise kunge tiine mikana yakaenzana madzimai nevanhurume panyaya dzekubudirira kweupfumi, panyaya dzemapasa, panyaya dzekumiririra chero kungave kumabasa. Nekuti Verity yangova munhu akangomanikidzwa nekumbunyikidzwa nepamukana pebasa raaiita rakanaka.
Mumbobata makadaro, timbotora muteereri. Tina Asisi Precious Mandava vari kuSouth Africa, tokuchingamidza iyi pachirongwa.
Tinotenda.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu. Muri kunzwa iri mudariro iyi?
Nyaya inini ndiri kuinzwa iri mudariro. Ndinoona kuti zvakakosha kunesu madzimai kuti tinzwikwewo zvichemo zvedu zvatinenge tichisangana nazvo. Nekuti musha mukadzi kana mai ava Dorisi akabviswa pamusha pane mhuri yake uye zvine murume ari mukati meurwere, zvikasanzwikwa ndinoona riri dambudziko chaizvo. Nekuti hapana chinhu chinobudirira kana mai vasipo pamusha. Saka ndinodawo kuti zvichemo zvemadzimai zvinzwikwewo.
Saka munoona sei nyaya yanga yatatiri kukurukura nayo zvenyaya yekuti takaita rombo rakanaka kuti tiende kuconference yemadzimai nevanhurume, asi kwakuri kukurudzirwa iko kuti vanhu ngavakudze vana pasi penyadenga. Imi munoona sei? Ndiri kuona muri kuSouth Africa, kwakamira sei panyaya iyoyo?
Tiri kunoku kuSouth Africa ndingangoti kune mapato nemapato emadzimai ari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana. Nekuda kwekuti vamwe havana mabasa anovapawo zvine zvakawanda. Saka vanomanikidzirwa kuti vagare kunzvimbo dzinoenderana nezvavanowana, asi zvichibatsira kuvana nekuti havasi kuwana dzidzo yepamusoro. Nekuti tikatarisa kuri kunzvimbo dzinogara vanhu vasina homwe dzavo dzakasimba, vana vari kushaya dzidzo yakanaka. Uyezve inini ndakambosanganawo nedambudziko ndiri kuno kuSouth Africa kuti nzvimbo yandinogara inzvimbo yepamusoro.
Munogara kupi?
Ndinogara muClaymont, Cape Town. Saka ndakaita dambudziko rekuti tikanzi ndikanotsvaga nzvimbo yechikoro kuzvikoro zvandinoziva kuti ndiro zvakanaka, ndakawanikwa ndichishaya kwemakore matatu. Nenyaya yekuti vanotarisa zverukanda rwako, vagotarisazve kuti uri mubvakure. Saka dambudziko rakauya rekuti isisi vana vangu vawane nzvimbo, asi ndakaramba ndichingoaplya gore negore kuti mwana wangu awanewo nzvimbo pachikoro chakanaka. Zvakanditerera makore, asi akazotorwa. Ko, kune avo vasiri munharaunda yakanaka iyoyo, zvakureva kuti nevanawo vava kuwana madambudziko ekuwanawo good education.
Aiwa, tinokutendai mai Mandabva. Tomboenda kwauri PJ. Thank you so much. Bye-bye.
Yeah. Wathi samukele ecingweni unkosazana Omincube. Siyakwamukela uhlelo.
Siyabonga.
Yeah. Ezimbili indaba esilazo lamhlanje.
Yeah.
Siqale ngeyalo ukutshengisela okube khona ngase Harare. Lapho ke abantu abasebenza emabhanga abetshengisele ngokuxotshwa kwesifazane ngoba emele amalungelo ezisebenzi, emele amalungelo abesifazane ukuthi vele bona abesifazane baphathwa njani emsebenzini lapha kwezepolitiki la kwezinye indawo ezehlukeneyo ukuthi amalungelo abo alondolozwe.
Kunzima kakhulu PJ ukuthi omama, ngitsho lakudala lakudala omama babevele bengcindezela. Ubone ukuthi bekukhuleni kwethu lapha sikhula kwakuthiwa umntwana oyinkazana kumele athini, afunde afike kustandard 6 abekwazi ukubhala incwadi ebhalela umkakhe. Ukuthi ekwendeni khona ngale sokumele ungaze abanye ababehlakaniphile babe bafundisa abantwana, kodwa angathathwa kuthiwe khona hayi umama sokumele ukuthi athini agcine abantwana. Kodwa ngokuya kokuya kwezikhathi kwabuya kwaba lempucuko eyokuthi hayi, so umntwana oyinkazana sasiphambanisa, babephambanisa abazali bethu ngoba umntwana oyinkazana nguye okwanisa ukugcina abazali, kodwa bakubone sokunjani sokulaphaya. Ye, kubuhlungu sibili ngoba izindange zempolitiki zona lezi ukuthi umama bambone laye njengomuntu okhuluma okucabangayo, uyeza sebevungame emuva ngale amadoda, kodwa bengenzi lutho PJ. Kubuhlungu kakhulu khona lokho, kodwa ngabe kuthiwa lathi omama siyaphathwa njengabantu abanjengabo obaba, angikholi ukuthi ukuxokozela lokhu kuyahlupha. Abanye baze baphumisele bathi ye hambanini emasontweni, kanti amasonto yenzelwa abafazi bodwa yini? Kodwa ye amasonto kayenzelwa ngomama bodwa. Labo baba bakumele bahambe emasontweni. Hey, into yabafazi leyo into yezithutha, lowani uye esontweni watshaywa ngani ngani, yinto embi. Lakwezepolitiki bayaphambanisa amadoda, ngabe lathi abafazi bayasifaka, angikholwa ukuthi ngabe sihlupheka ngalolu hlobo.
Ye, sibe sesiya kuleyana ke eka eyomhlangano lo obekhona eNew Jersey, eNew York area, oye Christian Fellowship International. Ikhona ke imbuzo ephumayo ukuthi yebo siyalikhulekela ilizwe lethu, yebo senza konke lokho, kodwa ke siphelele emkhulekweni na?
Iye, lo umbuzo esiwubuza nsuku zonke. Lami nginje ngiyayingena imhlangano yona le yabomama, labo baba esiyabe sibancusile ukuthi babuye emhlanganweni khonapha, kabasiniki impendulo. Kodwa ngiyakwazi ukuthi obaba esiyabe sibancusile iqiniso bayalazi, ngoba umama kalabudlwanga udlwanga. Umama unokuthobeka noma bethi bayavungama obaba, thina siyalokho esinjani sibhula umlilo izinto zize ziqonde. Lathi siyakhalela PJ ukuthi ngabe bayasenza sithi basikhonside ngesilungu, angiba singakufaka ngebuthini ukuthi lathi sazakala ukuthi sikhona, lathi singancedisa. Kambe singathwala abantwana 9 months? Isisu siyakhetha yini ukuthi sithwele indoda kumbe sithwele umfazi?
sithwala imihlobo yonke singehluleka lathi kufaka olunye uthi omunye umkhondo ongayenzi ilizwe lethu lathi lime silalelwe lokho siyakucela yikho futhi kakhulu esikukhulekela emasontweni ukuthi uNkulunkulu akusibone lathi sike sizwakale kasonanga ngokuba ngabafazi.
Ndazwapo PJ vataura chokwadi. Maincube timombobata makadaro timboenda kuna Mai Banda vari ku Texas kutinzwe pane zvamakaronga Mai Banda ne ministry yenyu zvii mamuri kutaura imi kuti mune concert iri kuya timbotisanangura kuti yamira sei pari zvino.
Takangomirira kuti vachiuya vanhu vari kuAfrica. Yes, we are just so ready for them to come, even though, you know, whenever you're planning something, you face a lot of challenges. But
Imboti sana ngurewo zviminga mpinyi zvamuri kusangana nazvo, nekuti isu fanike patakaenda kuconference PJ hatitomboziva kuti vakasvika sei ipapo. Isu chedu takangosvika paconference tikakomborerwa, tikaita zvataita, tikakava event, tikadzoka. Asi imi muri kuti pane zvimwe zvamuri kutarisana nazvo zvii?
Kana uchi vainza vanhu vakawanda senge gupu rakaita seiri, you can't just invite them zviringori plain. You have to avoid manhuruma visa denial. So unotova applyra what is called a P1, which is the work permit. It's quite a process. It costs quite a bit. And then after that, you still have to get visa stamped in the passport after they get their work permit. So all that is also part of a challenge. And just putting up, you know, something like that, it costs a lot of money. You have to have it, you know, you have to be made of iron and steel to even let that thought visit your mind. Yes, and it's a challenge. But at the same time, when you have a calling upon your life, it's a calling and it's God who is in charge of things. As you are going through all those challenges, He's the one who's in charge. All you do is to be used as a vessel. And yeah, so
mataura amai Banda imwe nyaya yandibata kuti munoshanda nevechidiki vari ku Epworth pane zvamataura imbodzo kuraizvo zvamataura nechirungu taura ine rurimi rwamai kuti zviri kufamba sei sei zvanyanyo kubata ipamoyo nyaya yeku Epworth.
Okay, inini ndakataura kuti I've been working with Epworth for the past 1 year.
Motaura nerurimi rwamai amai Banda
ndai. Ndinoshanda neAppworth. That's when 1 year ndichishanda neAppworth. I see my Banda Outreach Ministries. Yane 9 years. Iripo. I see gore rakapera. Mari vakangotaura mumwoyo mangu kuti ndiende kuAppworth. Ndikatofonera pasta vandaiziyana navo ndikati nhai ndiri kuda vana kuAppworth. Hamheno sei ndiri kungoda AppWorth. Ndobva ndaadopta vana 25. Unfortunately, sorry. Umwe wacho nahwana akafa hake akanga aine chirwere ndobva afa. Ndobva ndangokontinua ndichishanda neAppworth. Saka nhasi dzine zviro manheru pane kavhidhiyo ividhiyo kana recording yanga ichitenderera mumagroups nemuvanhu yemwana ane 9 years. Ari kuita zvechitambi nekuti ari kutraya kuchengeta nina wacho here kana kuti hanzvadzi yacho ine 5 years. Uyu mwana ane 9 pada maparents akatofa asi mwana ane 9 atove muprostitution. Saka inini zviri kundibata nekuti ndane ndo area yandinoda kutovaka institute, not inini asi ministry ndinoda kuvaka institute kuAppworth. Nekuti pandinoenda ekuZimbabwe every time ndinenge ndichienda ndichinoita maningirikini madocumentary angu ndiriko. Kune vana vanotori ne17 kana 18 kana kutoti varume vakuru nevakadzi vakuru vasingatogoni kana kunyora kana kuverenga, havana kutombokwanisa kana kuenda kuchikoro. Saka zvese izvo zvinenge zvichindirwadza. Izvozvo zvakunzwa kuti vana vadiki vakaita sevakuita zvechipambi mwana ane 9 indine mwana wane 9. Saka
poitwa sei nekuti kuconference iyoyo yatakabva ku Christian Fellowship International pane mamwe madzimai vakasimuka vakati makristu muri kunyanya kungotarisa muchiti isu hatiite zvematongerwo enyika. Mune makamira uko muchingotarisa zviri kuitika kumberi uko asi yave nguva yekuti kana kuri kutaurwa nyaya yerestoration kuti makristu nyanya madzimai muchienda pamberi musimuke munzwikwe muchitaura kuti izvi hazvifani kunge zvakadai. Imi munotiinei ipapo?
hazvifanira kunge zvakadaro ende nyangwe zvikanzi hanzi hatiite zvepolitics hazvina kunzipinda mupolitics hasiri zviri kutaurwa ndezvekuti ungaita uchii kuti ugadzirise nyika zvakafanana handiziva hangu kuti vanhu vakawanda vanoverenga havo bhaibheri here hamheni because chirongwa chemunhu huiseka ndikatarisa nyaya yanehemaya
ndo yavakataurawo madzimai iwavo vakataura nyaya iyoyo yanehemaya nemasvingo taurai zvei
anga atotorwa vanga vatitori kuningirikini vanga vatove muexile handi asi akakumbira mambo wekuexile ndandichikumbirawo kuti ndinogadzirisa nyika yangu yatoparara akatenderwa kuenda saka isusu tiri kutadza nei haana kuti ndiva kuenda kunorwa hondo dziriko haana kudaro akangoti ndiva kungonogadzirisa nyika yangu saka ininiwo ndakangoti inini hangu handiite zvepolitics ndiri mukristu handinei nezvekuti ndiani ari kutonga nyika kana chi asi ndiva kungoona vana ava vachingo I don't know the word in Shona to be empowered.
Aiwa mai bhanda regaitimbokubatai ipapo mongopa muchidimbu kuti mune muri kupi conference yenyu iyoyi yamuri kuita uyezve mambotaurai imi kuti vamwe vari kuuya vari kune dzimwe nzvimbo dziri kuafectwa nehurricane ndekupi ikoko imo muno muamerica
muno muamerica kune vanhu vari kubva kuflorida vamwe vari kubva kunorth carolina vamwe vari kubva kuhouston ndo nzvimbo dziri kunyanya kuafectwa nemvura idzodzoidzi saka vamwe vanga vakatotenga matiketi avo vakatotenga kana matiketi ekupinda noti titengesa tiketi yetunhu apinde muevent ehe saka zviri kuitirwa kuDallas Texas ndichakutumirai information pandinobva pafoni
aiwa maita basa kune avo vari kuda kuzoona kuri kuitwa chiiti kwete tichangochiisawo ipo pano palive feed asi muve nezuva rakanaka maibhanda iyo rambai zvenyu makabata ipapo PJ tomboenda kwauri
iyo ndachida kutaurawo kana maibhanda wakundikata
aiwa ndakuzviziva ndandafunga pamwedo
aiwa akutamba hangu mafi ndandoda kungoti aiwa kudos kwamuri maibhanda zita nderedu iri sazita tinongoona naipo paningirini pafacebook aiwa zvakanaka chose tinoriona basa ramuri kuita muri kubata basa rakanaka chose
Amen.
Tinongoshuvira kuti dai Mwari vakukomborerai vasimudzira basa ramuri kuita iroro zvikuru sei rekuapoth zvamuri kungonzwa nesuwo taiona vhidhiyo iyoyi yemwanasikana ane zera rakadaro riri pasi pegumi remakore
chakanaka paPJ maibhanda rambai muri panhare tina honorable mupariwa regai timbovapinza panhare timbonzwa honorable mupariwa meno muri kunzwa here pane vhidhiyo iri kusekuleta kana kuti audio iri kutaura nezvevana vekuapoth imi munoshanda kumufakose zvakamira sei nyaya idzodzi dzekuti pane vana vari kwatingati kubhinywa nekuti havasati vasvika pazera havasati vabva zera muri kuzviona sei izvi
hongu zvakadaro zviri kuwanikwa zvichiitika ndikati hangu kumufakosi hatisati tawana taita rombo rakanaka rekuti zvizhinji zvinoitika zvakaiswa kumufakosi zvinowanikwa zviriko nekuda kwekuti rurocation rwakavakwa paane makore akawanda asi mukatarisa kuapel irocationwo rwagara haruna zvakanyanyokwana kusanganisira magesi ekugara vangave kana kuwekuti vanhu vanyatsokwanisa kuti vari kuita zvinhu zvavo zvemaoko munoona kuti vana vanopedzesera vaavana vari kuita zvinhu zvisakarurama zvekuti vakwanise kuwanikwa vari mumigwagwa vagokwanisa kusangana zvakadi nevanhu nekuti iye zvive tine vanhu vasiri kuenda kumabasa vakawanda kusanganisira vanhu vakuru kusanganisira vechidiki saka zvinhu zvakadaro zvinopedzesera vanhu vapinda kane atinoti madrugs kana kuti zvinodhaka zvedu saka vazhinji vacho vanozowanikwa vachibhinywa vanobhinywa nevanhu vanenge vachinyepera kunge vanhu vasina kukwana asiwo vari vanhu vakakwana nekuda kwokuti munhu anenge odhakwa kwokuti arake pfungwa oinda unobata mwana chibharo owanikwa mwana haasisina kumira zvakanaka saka matambudziko iwayo matambudziko ari kuitika nyika yese kuepoti hongu zviri kuitika asi nyika yese mungatisepandamenti takatoisa motion yatakataura nezvazvo zvevana vari kubhinywa zvevana vari kuroorwa vari pazera risati vasvika kuti vawanike vachiroorwa yatinoti child marriages tinangoti zvimwe zvezvimwe zvinhu zvakonzeresa kuti upenyu hwevabereki mudzimba hausisina kumira zvakanaka nekuti mhuri hadzina ugadzo hwakanaka pakurarama pakashaikwa basa pakashaikwa sekudya
akashaisa ugadzo wakanyata kunaka panowanika zvinhu zvakadaro zvichiti.
Ya, ndomboti muchidimbu mombotuzo, pane madzimai vanga vari kuconference yatakaenda ini na PJ vaikurudzira madzimai nyanya vari mudzisvondo kuti yave nguva yekuti madzimai achimira panzvimbo, kwete ngoti ini handite zvematongerwe enyika. Imi muri imomo mumatongerwe enyika, zvakakosha sei kuti muwanikwe muchikudza Mwari uyezve muchiita mabasa amuri kuita? Mongondipa muchidimbu kuti zvii zvamungakurudzire vanhu takatarisa iyo election iri kuya ya 2018.
Hanzi tisamirire kungoti chete minamato.
Zvakanaka zvikuru kuti vanhu kadzi kana kuti vanhu mapoliticians tive vanhu vanomira panzvimbo tichiwanikwa tichienda kuna Mwari. Ini ndinoenda kuPhD ministry. Kwandinondingangoti tinikombo rakanaka nekuda kwokuti Friday yakurai takanga tine yatinoti organize women. Women or woman of valor. Kuitira kuti nzira dzedu dzive nzira dzakarurama. Pasina Mwari hatiwanike tichisvika. Asina kukudza Kristo hatiwanike tichibudirira. Uyezve munoziva kuti kana dziri politics kunowanikwa violence, kunowanikwa kusakamira zvakanaka. Kana mari chaidzo hadziwaniki kana vanhu vasingazive mari. Nyika haiwanikwe ichibudirira kana vanhu vasingazive mari. Saka tiri kuti isusu vanhu totomira pamusinji kwavajesu kuti tinamatire nevese vanenge vachikwanisa kuti vamire kuita basa repolitics vave vanhu vakwanisa kubudirira muutano nemukurarama uyezve nekunzwira vanhu.
Aiwa mombobata makadaro. Tomboenda PJ kumaFacebook page edu. Pano pa VOA Facebook page yeshona tina Steven Mundozi ari kuti in Gaborone, Botswana. Aiwa tinokuchingamidzai. Sisibusiziwe Zenge ari kuti watching from Joburg. Aiwa makadiko. Bernadette Rusota ari kuti hi everybody. Hi makadi sisi Bernadette. Simbarashe Mandizvidza ari kuti watching from Cheetown. Shez Muyombo ari kuti makadi mose pano. Aiwa tiri wadi. Uye zvanga ari kubvunza kuti inyaya yei. Aiwa nasi tiri kutarisa kuti madzimai ari kuita zvipi nyanya madzimai ari mumazvishondo nezvimwe zvakadaro. Tiri kunzwa vamwe vari kukurudzirwa kunzi haisisiri nguva yekuti madzimai vangoramba vakapfugama, asi yanguva yekuti vaitewo zvimwe zvekuitira kuti remangwana renyika riwanikwe rakatsvinda. Langton Good ari kuti watching from Chinoi. Kwakadiko kuchinoi uko? Shares my zone ari kuti okay. Ah, makadiko. Simba rashe Mukunyanzi ari kuti network, saka ndisi kuzoti vanhu havasi kutiona here kana kuti chii, nekuti kana vanhu vari kuti network kazhinji kacho vanenge vari kureva kuti havasi kukwanisa ivo kuona live feed inoi. Asi pari zvino tinokutendai vese vari palive feed yedu. Regai ndichapa PJ phone ambotarisa vari pandevele avakwazisewo. Pari zvino tinongotora time
iyo. Siyamukela lonke avasilandelayo kuti angikwanisi kungena inetwork yami lami lapha ayiko right. Angenelisanga ukuthi ngibone abalandele esilabo ku-VOA Ndebele. Kodwa ke iningi labo yibona labo asebekhulunywe labo Marvelous. Ngilusiza ukuthi kangeni imitshina yami la iyangalela ukuthi ngingene khona lapho ngikhulumisane lani. Kodwa ke akulivimbi ukuthi lenze like i-VOA Ndebele ikhasi lethu ele Facebook. Lisilandele lisisekele njalo. Nxa kuyukuthi liyakwanisa ukuthi lingene kuhlelo libhale ama-phone numbers enu khona lapho ukuze silithinte ngocingo lingene lani uhlelo. Yikuthi isikhathi sethu Mavela sasisavumi vele.
Aiwa ichokwadi icho PJ vadya manonoko. Ndiri kuona vamwe vari kupinda palive feed. Aiwa madya manonoko. Kana muri pano palive feed dzvanyai pakanzi she tione takawanda. Uyezve kana muchikwanisa munogona kunyora namba dzenyu pano kuitira kuti tizokufonerai mune zvimwe zvimaprograma atinenge tichiita. Asi pari zvino PJ tiregai tichingobhabhaisa vatiinavo.
Njalo lalabo lalova ungangenanga kuhlelo after the program tinoramba tichingokurukura muchiraita macomments tinogona kupindura. Silako kuti siliphenduleke kumacomments kona lapho sibeleke siqhubekisela phambili ingxoxo yethu.
Asi PJ tinotora nguva ino yekuti tinyanyo kurudzira madzimai nyanya kuti chirongwa chemusi wechina ndechenyu. Saka musi wechina ndo musi wamunofanira kunge muchiuya pano pa Facebook page VOA Shona VOA ndebele ne imwe VOA Studio 7 muchitaura zvamunoda kuti aiwa isoda kuti mutaure nezvakati toita zvido zvenyu. Tinotenda Honorable Mpariwa Gwanyanya vanga vainesu uyezve Omi Dube vanga vanesu Omi Ncube nasisi Zoliwe Zulu na Mai Praxedis Banda ve Mai Banda Outreach Ministry. Tichange tiri kunyora kuti munova wana kupi. Over to you PJ.
Hai, siyalibonga ngokulalela kwenu. Siletemba lokuba ngeviki elizayo sizabeka ithuba elifanayo ukuze sixoxe njalo. Igama lami ngu Praxedis Jeremiah.
I'm Marvelous Mhlanganya. Who is saying have a very good night.